manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva, saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa.
Mapurisa ozara mumugwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari muDzimba. Vanorarama nekutengesa nekuzviitira mabasa emaoko vochema kuti havachina chekuraramisa mhuri dzavo sezvo vasisabvumidzwi kuita mabasa avo.
Ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye yokufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndanichirarama nevending. Handisina chokudya, ndakuziya mhuri yangu haisina chokudya.
Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji muHarare nhasi vatevedzera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vanga vachichema-chema kuti vatadza kutora mari sezvo mabhanga anga akavharwa. Chirwere checovid-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe pari zvino uye hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave vanomwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi matatu nemashanu uye sangano iri rinoti chirwere ichi chiri kupararira nekukasika. Bazi rezveutano raudza Studio 7 nhasi kuti muZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri voongororwa kuti vane chirwere ichi here, asi vanomwe ndovakabatwa nacho kusvika pari zvino. Munhu mumwe chete ndiye akashaya, vamwe vose vanonzi vari nani zvavo uye havasi munjodzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari muDzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara Veruzhinji weMbare, Vafarai Mwayera, vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru, vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva, saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa, saka tofanira kutogara muDzimba. President vachiita zviri right kuti timboita sei, timbogara muDzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita sei chisapararire. Zviri right.
Mumwe mushando wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi paMbare pakare vawanda Chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Yandoshokwadi isizi hatifanira kutomira basa nekuti tiso kurinza nzvimbo. Tisoita kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ini takagara kubasa isi takagara kumba isusuka nzvimbo dzogara dzakasviba. So zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dhani chirwere chatiri kuchira ichi. Tisaka tauya kubasa. Ende kubasa hatiregedzi kuya toramba tiriko kubasa. Ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari atitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
Kunyange hazvo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha. mudhorobha, mumwe anoshandira mudhorobha, vatenda ikona, vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma, uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo.
Toro nenyaya lockdown takange tanzwonzi masupermarkets anenge akavhura. Apa tikutonzwa nekutendera zvitotsvaga kuti tungoona team yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakavhura. Saka tushaza kuti vanhu tinorarama sei mai kana vaita shutdown ma shops. Isi daita chikwasa kuwana chikafu zvazviri nani masupermarkets akavhura.
Vamwe vanorarama nekutengesa vaClement Stole vati vaswera vachiita hwakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara.
Tirongotengeso tukaviga but hatisisina staff yakawanda yaishoma katongopero zvavhara namheno varimi tivachauya.
Izvi zvinouyawo apo mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita savaJames Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera asi hapana bhanga ranga rakavhurwa. Asi gavhana webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudzira yehurumende vachiti kusaungana kunoderedza mukana wekuti vanhu vabatire chirwere cheCOVID-19. Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu. Mabhazi ezupco anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vavo kubasa vanosanganisira vashandi vemuzvipatara, mapazi ehurumende, vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro. Zvichakadaro vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita sechinhoi, marondera nemasvingo uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Maguta eGweru neBulawayo vanhu vakawanda vatambira kurudzira hurumende yekuti vagare kudzimba. Mutoro wedu enhauta uraishava anotipanyaya inotevera.
Mapurisa anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda muguta reGweru vachibvunzurudza vanhu vange vari mumotokari diki kwavange vachienda uye avo vange vachiwanikwa vasina zvikonzero zvinogutsa zvekupinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba. Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa pane imwe flea market iri pedyo nekudzanai bus terminus uyo angozvidoma nezita rekuti amai remember audza Studio 7 kuti ari kushaya zano rekuti achararama sei pamazuva makumi maviri ari kunzi vanhu vagare kumba.
Tohwa kuti kunyange kunana South Africa vamwe vari kutopunokerwa mumajuraho vachipiwa chikafu. Saka ndozvinhu zvatachitarisirwa kuti dei tatawanawo chikafu tiri mudzimba, nekuti karamba takagara tiri mudzimba tisingawani chikafu zvinhu zvakaoma. Vamwe vachafira mudzimba nenyaya yekushaya chikafu chaizvo, nekuti torarama nekutengesa, hapana zvimwe zvetinoita, tinotengesa.
Asi vaIvan Moyo avo vanoitawo zvekutengesa muriwo nemadomasi vati vanhu vanofanirwa kukoshesa zvakataurwa nehurumende vachiti kusaita izvi kunogona kuti vakawanda varasikirwe neupenyu.
Isinotenda zvitaurwa nemutungamiri wenyika aradza kuti ane chido navanhu vake mazoona vashoma da vatiwedzere mbishana matondwa ndeizvozvo, nekuti haungashandi haungararami kana wafuna chigwere ngoro wangu aisundi kana wafa. So zvakanaka kudzivirira chigwere first, prevention better than cure. Asingadi hamheni ake asingazivi.
Panzvimbo dzakadai sekudzanai bus terminus panokwirirwa mabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana panovewo ndipo pane musika mukuru muGweru pange pasina vanhu zvachose kunze kwevashandi veGweru City Council vange vachitsvaira panzvimbo iyi. Vamwe vanhu vanoshandira makambani akasiyana siyana vange vachida kuenda kubasa sezvo vange vachiti havana kunyatsojekeserwa kuti vanofanirwa kuuya kubasa here kana kuti kwete vachityira kuti vakasaenda vanozodzingwa mabasa asi vakawanda vavo vatadza kuenda kumabasa uku sezvo kwange kusina zvekufambisa kunze kwemabhazi nemakombi mashoma ezvipko kunyange hazvo mabhanga akanzi ndemamwe emabhizimisi mashoma anokwanisa kuvhura mabhanga ose mugweru ange akavharwa mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atanga achida kubhadhara mari yevashandi vekukambani kwake ati kuvharwa kwemabhanga kuchavhiringidza upenyu hweveruzhinji
tasvika kutaundi kubhengi kwakavharwa saka atichaziva kuti vanhu vachararama sei kana munhu akawirwa nedambudziko pakati apa toti kuda warwarirwa kudaiyo korona yacho yamubata achabatsirikana sei asina kana sendi rainaro
muguta revulawayo veruzhinji vagara wokumba vamoses kumbweya avo vanotengesa muriwo nezvimwe zvakadaro kuzvitoro zvikuru vati vemabhizimisi madiki saivo vachasara vari panzara
taita sekutaurwa zvakaitwa nehurumende kuti tisave tinopinda mudhorobha kuti tinge tichitengesa asi zvakadero zhara ichatiuraya nekuti mararamiro edu ndekuti tinotengesa totenga chikafu totenga upfu totenga kashuga tingapedza mazuva maviri matatu tisina kutengesa zvichatiomera ende hatizivi kuti hurumende yedu ine urongwa hupi
munyori webulawayo United Residents Association bura amai Louisa Mangisi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vatevedzere zviri kutaurwa nehurumende asi vati vamwe vemabhizimisi vave kutora mukana uyu kudhurisa zvinhu zvakawanda vachiti hurumende inofanirwa kupindira hurumende yakatara chiga chekuti vanhu vanofanirwa kugara kudzimba dzavo vasingafambe-fambe zvisina kodzero senzira yekuedza kudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus ndakamirira studio Seven Mugweru ndini taura ishava
Mugutare mutare nhasi manga munyerere muine vanhu vashoma vanga vachitenga zvekudya ukuwo zvitoro zvinotengesa zvekudya zvakavhurwa muzuva rekutanga remazuva makumi maviri rakatarwa nehurumende kuti vanhu vagare mudzimba kuedza kuderedza kupararira kwechirwere checovid-19 mabhanga anga akavharwa zvimwe chete nemisika yevanhu inotengesa mbatya zvirimwa michero nezvakasiyana-siyana kunyangwe vashoma vevatengesi ava vanga vari pamisika yavo mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi
mapurisa nhasi anga achitenderera achipa yambiro kuvashoma vevanhu vange vari muguta kuti vadzokere kudzimba kwavo kuita kuderedza kupararira kwechirwere checoronavhairasi kana kuti covid-19 mapurisa aya ange achivakurudzira kuti vasamirire kuita zvekudzingwa zvinene chisimba danho ratorwa iri riri kurwadza vanoita mabasa avo emaoko avo vanoti zviri kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachiwana choviri kubva mukutengesa uko vanonzi varegere kwemasvondo matatu anotevera amaita naka musabayana vanoita basa rekutengesa pamusika zvinhu zvinosanganisira muriwo madomasi michero nezvimwewo vanoti dai hurumende yakavatendera nguva pfupi pazuva yekubvumirwa kuita mabasa
yatishatira isesu semusika tiri kuzwa kubatikana nekuti dzimwe dzenguva tinotengesa tobva tatotenga chikafu chekuti tive ipopapo saka izvozvi zvava kuti taurira nyaya ye20 days yatomera sesusu mavhendas wemusika ungadai watipawo kana kuti 2 hours tomboti nhonge-nhonge toya kumba totengesera vanengo nekuti tingafa nenzara
mumwe mugari wemamutare vafunga ikashiri vanoti danho rakatorwa iri raisungirwa kupawo mukana kune vasina mabasa vanova vakawanda munyika kuti vabatsirwe nezvekudya panguva yavanenge vasiri kuzviitira mabasa avo emaoko
ikonomi haina kumira zvakanaka vanhu vari kuita hand to mouth zvinhu zvavanoshanda zuva racho iroro ndo zvinhu zvavanoya musi wacho iwowo saka Zimbabwe is doomed
amai Elizabeth Karirwi vemusha wemushamukadzi mamutare vanoti kutadziswa kuita mabasa avo panguva yakatarwa iyi zvichaunza namo mudzimba zhinji
taura kunoku umweni munhu ari kurarama neupenyu hwekutoti hand to mouth saka izvezvi zvinhasi unoi ndinonzi gara mumba ndoda kudyei handina kana kupiwa chikafu handina kana pekuti mune mvura chaiye chaiye pangu aitobuda every day nechidoenda kotsvaka saka nei nechidoitsvaka pi imuruti garamba
umwe mugari wemamutare vaAndrew Jangano vanoti panguva yavanenge vari kumba sezvakatorwa nehurumende zvichapa kuti vatadze kushandira mari yezvekudya zvemuri yavo uye nemari yechikoro yevana pakotoro inotevera
zvosipatiri pasatambo zvadzo kutozvidini mari nochikafu mafizi tango gara I think that is a number one on top of the battery as well as the critics.
Asi mumwe mugari wemamutare amai blessings nyika vanoti danho rakatorwa iri rakanakira munhu wose anokoshesa hutano sezvo denda recovid 19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose
yakanaka mukwasha nekuti zvino minimiza kuspreadwa kwecovid 19 zvingarwadzazvo kuti vanhu vanenge vachiti tinorarama sei especially vanhu vari muinformal sector asi zvinotibatsirawo futi kuti zvinotichengetedza nekuti especially kumusika population inenge kumusika yakanyanya kuspreadwa kwacho kunozonyanyawo tinopera kufa hai
mutauriri wekanzuro yeguta remutare vaspreni mutiwi vanoti kanzuro yavo yakatobatana nechisungo chehurumende kunyange hazvo vakange vatotanga kumisa kutengeswa kwezvinhu mumisika muguta nekunogara vanhu nemusi wechishanu masikati svondo rapera vamutiwi vanoti kusvika pari nhasi muguta remutare hapana humbo hwavepo hunotaridza kuti pane hatiabatwa nechirwere checovid 19 mumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva chikanga danga mvura hobos nzvimbo dzokufarira dzange dzakavhurwa vamwe vashoma vaivepo vachitandara zvavo mumigwagwa mange muine mapurisa uye vamwe vange vari pamutare chasicollege vange vachimisa motokari vachibvunza zvakasiyana-siyana kune vatyairi asi mabhazi ehurumende chete ezupco ndiwo ange achitakura vanhu kupinda nekubuda muguta ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yavakoka kumusangano mangwana wekuti vazive nyaya yekuti vashandi voitwa sei panguva iyo vanenge vari kudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kana kuti lockdown sedanho rekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vamoyo vanoti hurumende yakanga isina kutanga yanzwa kudivirawo panyaya iyi apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvekumborambidzwa kwevanhu kufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa vashandirwi panyaya iyi. Ngatinzwei vamoyo vachitsanangura.
Iyo zvino tatanga lockdown. Zuva rekutanga hurumende ndipo pairi kutofona ichiti tiuye kumusangano kuti tiwirirane kuti nyaya yemihoro yoitwa sei. Nyaya yemabhizinisi vanenge vasazokwanisi kuyambuka 21 days zvoitwa sei. Vaya veinformali economy vanozvishandira zvoitwa sei. Hurumende yakutotanga kudaidzira musangano lockdown yatotanga kuti vanotwa kubatsirwa vobatsirwa sei. Inyaya yange isina kumbobvira yataurwa kekutanga asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngatisanganei chikurukure. Nyaya yekusangana ndiyo yakutonetsa nekuti tinofamba sei kuti tisangane. Hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi. Mafambiro acho anoitwa sei sezvo tese hatina kuexempta kuti tione chingotenderera. Saka hatisi kuona musangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutonetsa kuti tiende pamusangano yacho iyoyo.
Asi imiwo pamakambenge mambo osangana nehurumende danho renyu rakanga rakamira upapi panyaya yevashandi.
Danho retu sevashandi nderekuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabate nechirwere ichi. Isusu vashandi patinofamba patinogara nepatinofamba tichienda kubasa tinenge takatomanikidzana. Saka takazoona kuti tinogona kuti chirwere ichi chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu. Saka ndisu vekutanga kuti tinoda a national lockdown. Asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati haina kuzotaurira munhu. Hatina kugara pasi nehurumende tangatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza
Avanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuzeya nyaya iyi yevashandi nevamwe vari kuti vanogona kufane nzara, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment, saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira, kunyange isu hurumende, vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko vashandi vanozviitirawo mabasa emaoko?
Then toita avo vemainformal traders. Tine Ministry of Social Welfare, kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye yokufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndanichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziya mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macounselors, kune maMP, saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasatevedzera kana kuteerera mashoko ari kunyorwa kana kutaurwa pamadande mutande akasiyana-siyana akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe ari kuzivisa vanhu nezvemishonga iyo inonzi inokwanisa kurapa kana kudzivirira chirwere chacoronavhairas icho chauraya zviuru nezviuru zvevanhu pasi rose. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Leona Mandizha vanogara kuTinwood North Westgate vanoti vakatombogadzira mushonga wemandimu akasanganiswa nesoda kana kuti sodium bicarbonate pachirungu, vakatopa mhuri yavo kuti inwe mushonga iwoyu. Muzvare Mandizha vanoti vakaudzwa nezvemushonga uyu nasahwira wavo uyo akabva auya nemandimu acho, uye vakaverenga zvavaiva vatumirwa pambozhanhare kuti vadzidze mabikirwo emushonga wacho, asi vakatozoziva kuti mushonga uyu unogona kuuraya yose.
Ndanda netsikana ndashungurudzika kuti zvinotoita sei, ndisezvo kurunza hakuna mushonga, hakuna chekubatsira kana kuti kudii. Ndobva atonditumira recipe iyoyo yekunzi munomixa bicarbonate of soda nemalemon. Saka takangoisawo tushoma kudaro. But then soon after that ndipo pandakazoona pakubuda nyaya yekuti it's a detergent, mukazvimixa zviri tungu, because it's a chokwadi, panotobuda chifuro and chinobva chinotofrotha kudai so kutotutuma chaiko chaiko. I can imagine kuti mumatumbu kune vanhu zvinenge zvichiitika.
Mumwe mudzimai amaiti Chigodora vanoti vakapotsa vagadzirawo mushonga iwoyu, asi havazive kuti chii chakavadzora sezvo vari kugara vachingotya kubatira chirwere checoronavhairas icho chinonzi hachina mushonga unochirapa.
pandakatoona message iyoyo ndaitoda kutenga a few days ago andizoti chichakatondi stop and imagine I was going to drink it inini nemwana so it meant kuti tese taitofu not ne coronavirus but netumishonga tirikungotaurwa nevanhu tisina basa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr. Taifa Mukofa vanoti zvirwere zvinorapwa kunana chiremba vakadzidzira basa racho kwete zviri kutaurwa nevanhu pamadande mutande.
Zvatinoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti kurapwa kwezvirwere kunoenderwa kuchikoro. Kurapwa kwezvirwere kunoverengwa mabhuku akakura. Kurapwa kwezvirwere kune vanotozvigona, kune vatori nebasa iroro. Zvirwere hazvirapwe paWhatsApp, zvirwere hazvirapwe pasocial media. Madrug nemishonga iri kutaurwa pasocial media, panana WhatsApp, panana Facebook. Imishonga inokuvadza, mishonga inoda kumwiwa kana uchinge wanzi uyimwe nachiremba.
Dr. Mungofa vanoti mushonga wese une zvaunokanganisa muviri wemunhu nokudaro vanhu vakangoteerera zvese zvese zvangotaurwa vanokwanisa kurasikirwa neupenyu vakapa muenzaniso wemumwe munhu akanwa mushonga unorapa malaria unonzi chloroquine angonzwa kuti unorapa coronavirus akabva atoshaya.
Nekuti kune dzimwe nyika tiri kutonzwa kuti kune munhu wane akafa anwa mushonga unonzi chloroquine angonzwawo kuti unorapa coronavirus. Saka yambiro yedu kuvanhu vemuZimbabwe ndeyekuti iyai mishonga yese iri kutaurwa, siyai zvese zviri kutaurwa. Kana uchinge wanzwa kuti uri kurwara ona kune vanoita zveutano vakutsanangurire kuti woita sei.
Dr. Mungofa vakayambirawo vagari vekumaruwa nezvechirwere ichi vakavakurudzira kuti vasaita nzendo dzekuenda kumadhorobha kushanyira hama nharaunda dzavo uye nekuenda kunobata maoko kurufu nokuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya panenge pakaungana vanhu.
Vanhu vekumamisha ngavambomira, ndinoziva itsika yedu yekuti kana mumwe afirwa tinoda kuungana tobatana maoko tochema pamwe chete. Asi nenjodzi yawira nyika yedu tiri kuti ngavambomira zvemagungano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Atishiri Panyanga vatsinhira mashoko aya vachiti vanhu ngavadzikise mikana yokubatira hosha iyi nekugara kumba uye vachigeza maoko nesipo nguva dzose uye kuti varegedze kubata kumeso maziso uye nekutonongora mhino dzavo. Dr. Chiripanyanga vanoti mate anobuda mukanwa kana munhu achitaura kana kukosora ndiwo anotakura chirwere checoronavirus. Nokudaro vanokurudzira vanhu kuti vasamire kana kugarisana padhuze kana vachitaura. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveutano Dr. Obidaya Moyo kuti tinzwe dii ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus uye danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba kwemazuva 21 kutanga nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvombo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ozara mumigwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari mudzimba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mbimbitho 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown yona sikayiboni kangako ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter leyo abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Eza kubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni, bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe, kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa, abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo, iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangako ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter leyo abayilandeli ukuthi bebe katshana katshana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi siku-lockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Kuyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile, kanti i-government angithi bithe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphozwa njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali?
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu, njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abalamali, iningi alikaholi,
akula ngenyindlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhu yana okufunakala ezindlini. Amalanga angu 21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuthi uholise. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VSET bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwecoronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wazayi uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumuntu ubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengiswa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besinelisa ukuhlala emakhaya.
The informal economy to assist them with finances to keep going.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhathi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sobunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadale. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhamba uZuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a waste position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethe leli nyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiyakwenza okuqakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lomuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owaseVictoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment ose ngumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke okuthiwa ngama-contacts wonke abantu ahlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lowo we-coronavirus bonkeni banegative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi
okwakade sisayenza ama-tests eMathebeleland awe-COVID akwana ukuba yile 11 and kula o 11 oyedwa nje lo engikhuluma ngayo nguye obe positive abanye bonke ba negative so ama teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo sixoxisana njalo ukuthi sizohlala sigeza izandla zethu ngamanzi alesepha singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela efoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMikhael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngengabhodabhoda namhlanje khonapha koBulawayo explain ngikhangela nje umuntu ukuthi unjani ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama vendors and small traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeloze imali abanye bekhona bemile sibili but bevalile befungukhayela umumuza kanjani abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abazobesebenza ama rent inyanga siphele bebhadala ama rent bazawabhadala ngani bese ngabukhulumente mbuya amemezela ukuthi ukuhlala kwama rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ilizwe abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani njengoba uBulawayo City Council wezindawo amanzi akafiki ngani amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki abanye bekhala ngokuthi bona laba nampuphe ezindlini bayiswele ngolesihlanu la ngomgqibelo so ukuthi ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi bafuna ukuthi ngabafundiswa akhobe bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha koBulawayo kodwa-ke njengoba ngisitsho mina awungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla sengathi uhulumende ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenga ukudla njalo futhi indaba yamarenti leyo la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawuli irenti asenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakoBulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho nesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobuningi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminingi-ningi efana lasemadolobheni ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambi-hambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, uMnumzana Moven Khelisa Ngwenya, yenake othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi yona hhayi umumo wakhona awawujwayelanga. Nibalekela lonolo lelo lukhona ngoba amaphorisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo neyiphikha bememezela ukuthi nayi kungatsha kuthiwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade nisemakhosini nalapha engigadele khona ubuntu uma bebale ukuthi na sisuke entumbane bese kuklinekile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganintsha kibo abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nasikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenza kushiya amatripu incedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo namhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abadayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke.
Ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
ngapha thina emaphandleni? Hayi hayi asiyaboni nje kukhula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabosgubhu ngapha sithi ngosgubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ukuvula phandle waya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alise geza izandla every 20 minutes njeana laphana ngabonisa amavidiyo ugogolayo bekwenza ugogo onangcajana kutho kuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigoga labogogo kula masaka abo lana babuya every month.
Umnumzana Moven Khelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka eLupane. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Dande weStudio 7 ekhonale eLupane. Live talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500. Abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,400. UZulu waseMali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo. Ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uZulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebelomkhuhlane weCOVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcishi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. UDokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki iyele jinja elenyosi njalo elamalemon hayi la ngamanga lokhu akukaziwa njoba lesazithina sikhola ezisayensi.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempilakahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu iyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena busu phefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba likwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha libananzelele kakhulu. Labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane lelijayele yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu bajone kakhulu. Nxa liyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe isigodlo eliyabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiwo yiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe iCOVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana kuthi ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona abancane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhuvula, kuphume amakhala avuleke, imphimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akuqhatshisayo ukuze ingubo ufuthe uginqe kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela nengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Yintekele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International. Flyers OFN. Then adaptive innovative independent living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga uthi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuqoqa umkhankaso omkhulu kwelanga leBraille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we are starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations eBraille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imitshina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDube ukuthi abaningi bacina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana leEurope leAsia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo weduty lemithelo kiyo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u-advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwakuqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi iBraille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi iBraille itholakale. Okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana nabo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi iBraille itholakale kanye le-information itholakale ngeBraille.
Uthi ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo iBraille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela iBraille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina weBraille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala iBraille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunenye.
Lapho kufundisa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusebenzisa okune plus indawo yemali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha leBraille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi ye-Afrika. Uhulumende uleBraille Printer Press emzini weMount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezomnotho engabonelayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu.
Ingakubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulayo infrastructure kodwa ukuqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo. Ngibona njengano uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa. I-Braille Day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa yikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi-ke ezakoBulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uFraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.